izvi zvinhu zvaitwa naEmmerson Mnangagwa zvinhu zvaitwa neZANU PF. So we are going to take the fight to ZANU PF. We will defend our movement, the Movement for Democratic Change Alliance. So we will protect the struggle. Ian Smith tried to destroy the people's struggle for decolonization. He failed. Emmerson Mnangagwa will not succeed in destroying the people's project for democratic change and transformation in this country. So tichagara pasi totora matano matana anogona kusanganisira kuti tibude muparliament anogona kusanganisira zvakawanda but ticha announce kana taita decision iyo but tichatora matano
pane zvamataura kuti kuda pamwe mungangotora danho rokubuda muparamende munoona sekuti zvingabatsira nenzira ipi
handivada masita acho saka tichavapa vatora masita nhasi tivaona zvakakodzera saka tichavapa because vari kuada
pane zvaitwa izvi pane vatyora mutemo here pane mutemo wachorwa here
bato rakakwikwidza muna 2018 runzi MDC Alliance kana imi mukaenda kuma records yenyu mai reporter ne election yakarwiswa ne MDC Alliance pama results akaanaunzwa na mai Priscilla Chigumba musi wa 3 August 2020 papa ine mari results ZANU PF papa ine mari results MDC Alliance papa ine mari results MDCT papa ine mari results emamasangano akawanda chokuti zvinzi na Jacob Mutenda speaker of parliament munhu weMDCT tokozani kupi oro monzora anokwanisa kudzinga munhu weMDC Alliance ndo unonzwi maroto kupenga so kana tichida masita acho chitorai ese that is our position
kana mukati asa kubudira kudzora vamwenyu kuparamende munofamba makatarisa kupi
panyaya hamusinyatsonditeerera ndati vada masiti yedu ese tichavapa ese
ndopanga ndichida kunzwisisa kuti kana mukavapa masuits acho ese imi muchiti hamusi kuzoita abandon struggle munenge mozofambisa nyaya sei
struggle haisi muparliament evakuru struggle haisi muparliament struggle iri mumastreet struggle iri mumareserva struggle iri munzizi struggle iri mumakomo struggle iri mumachechi struggle iri mafactory.